Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzedu za nasi chipiri 29 chivavu 2018. Chirongwa chezek chemazuva gumi nerimwe chekuongorora mazita mugwaro revavoti pamwe nekunyoresa kuvota munzvimbo dzakawanda kana kuti mop up chinopera nhasi. Zeki ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vakashandisa mukana uyu kutarisa uye kugadzirisa mazita avo mugwaro revavoti. Vatori MDCT inotungamirwa navanelson Chamisa rinoita musangano nevatori venhau wekutsanangura mafambiro ari kuita sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dziri kuitwa munyika gore rino. Vagari vekumisha inogara veruzhinji yesakubva nedanga mvura kwamutare vavharirwa mvura uye magetsi nekuda kwezvikwereti zvavainazvo kukanzuro yeguta remutare uye nekukambani yemagetsi yezesa. Misha yavharwa magetsi nemvura iyi ndeyedzimba dzekanzuru. Kushomeka kwemari yekunze kotyirwa kuti kunogona kukonzera kuti vanotengesa mafuta edzimotokari vakwidze mitengo, izvo zvinogona kuzokwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Muchirongwa cheLive Talk The Connection cheve chidiki na 8 PM tiri kutarisa nezviri kubuda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimary uyezve kuguma kwechirongwa chemop up exercise chezek nhasi. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.